A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on April 3rd, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about xenophobic attacks in South Africa that have claimed the death of some foreigners.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Once more, welcome to the show. Xenophobic violence once again erupted in South Africa about a week ago in a country where foreigners are easy targets.
The attacks, which some say are related to the upcoming elections in South Africa, started in Durban last week after a Malawian man was allegedly found with stolen goods at a squatter camp.
The attacks led by vigilantes were then aimed at any foreigners, forcing them to seek refuge from police stations.
In 2015, several people were killed after similar attacks following sentiments that were made by Zulu King Goodwill Zwelithini.
The recent attacks appear to have been fueled by sentiments made by President Cyril Ramaphosa, who said it was time to deal with the issue of immigration, but this was misconstrued to mean that he was saying immigrants should be attacked.
On Monday this week, the South African government met ambassadors of foreign countries to address the issue and assure them of the safety of their nationals.
However, unease still remains as foreigners fear the locals, but some locals say the attacks had nothing to do with the xenophobia, but were just acts of hooliganism.
Join the show right now and tell us what you think about these attacks. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077, Jonga.
Ongu Chris, inyaya tru kurukura, inyaya ya taka mboti bate sondora pera, taka ibata shakare nemsuwe muvuro. Inyaya ya kuru isu kwa kwe zuzaro shukune zimwenyika, msouth Africa, ne zuzaro shukumsouth Africa. Sondora pera, pataka bata nyayi, tai kurukura, nevachika ilive marori kana anansi magwenye taya, nduwa mwewanu wa hii target kwa wachiru isu kwa ne zuzaro shukumsouth Africa, wachinzu wargu tuturira mabasa. Asi, nyayi yoyo, yaka zinge chingo para ireichenda na misha ino gara vajinji, vakawanda wachi siiswa misha yao takanzwa kuti vanodarika mazana matatu zvisara zvekumalawi zviri zvakawanda vakasiiswa misha yao munemwe camp yavaigara kana kuti munemwe musha wavaigara asi vakawanda vari kuona kunga zviri kukuwedzerwa nenyaya yezvematongerwo enyika tichitarisa kuti South Africa musi wa 8 May vari kuita sarudzo iro gore rineri mwedzi unouya kune maelections saka hanzi vamwe vari kutsvaga rutsigiro vari kutaurawo mashoko anofungidzirwa kunzi anogona kudira peturu mumoto zvinoita kuti vanhu vasagarisana iro svondo rapera imwe nyaya yakasimudzwa ndeyekuti mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa pane mumwe musangano wavakaitawo wekutsvaga rutsigiro vakataura nyaya yekuti vabva kure kana kuti vekunze vari kusvikotanga mabhizimusi nekuvakira mune dzimwe nzvimbo vasina zvitamba nemaresinesi saka izvi zviri kuitawo kuti zvikanganise magariro evanhu saka vari kuti ivo zvaifana kunge zvichigadziriswa asi vakawanda vakabva vafunga kuti vari kuti aiva vekunze ndo vanofana kunge vachidhilwa nawo kana kuti vachirwiswa zvisiri zvavainge vachinangana nazvo isvondorino musi wemuvhuro makurukota emSouth Africa gurukota rinoona nezvemapurisa pamwe negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vakaita musangano nevamiriri venyika dzekunze zvikuru vane zvizvarwa zviri kurwiswa takanzwa gurukota remSouth Africa rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika amailindu weSisulu vachivimbisa kuti hapana chizvarwa chekunze chichange chizorwiswa asi izvozvo hazvipe kugadzikana muvanhu nokuti vanhu vanogona kutaura kuti tagara tichingonzwa kunzi mutemo haubvumidze kuti vanhu varwiswe asi zviri kuitika pasi saka toda kunzwa kuti pari nhasi pane zvashanduka here kubva zvazvichiitika mazuva apera uye zvazopararira here kuenda kune dzimwe nzvimbo saka tiri kuti tifonerei tumirai nhamba dzenyu tokufonerai to call you back Chris.
Yes, jonga siyahlangana njalo zulukandaba lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwezonophobia ukutshaywa kwabantu bokuza eSouth Africa osekuqalile njalo siyazi ukubana ngo-2015 kuke kwaba khona ngemva kwembiko eyethulwa ngunkosi uGoodwill Zwelithini esithi yena abantu bokuza yibo abangani bawona kakhulu elizweni leSouth Africa njalo kwabasuke sixoxa ke lamhlanje ngemva kokwenzakala okunye okufanayo kuqale ngeviki edluleyo kwatshaywa kakhulu abantu babulawa abanye kuqaleke eDurban kusquatter camp esizwa kuthiwa khona lapho kulomunye undoda weMalawi otholakale elempahla ezazijontshiwe wasetshaywa kwabuhlungu kwavela khonapho kwaqala ukutshaywa wonke umuntu ovela phandle kweSouth Africa yiko ke esithe sixoxe ngakho lamhlanje kudaba lwethu kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum siyazi ukubana sesilomunye esimnxusileyo umnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu. Welcome to the show, Mr. Mpofu.
Oh, thank you. Good evening, Sister 7. Good evening to Sister 7 listeners and viewers.
Thank you so much. On behalf of the listeners, we hope you have a good evening yourself.
Yes, everything is okay. Fine, everything is fine.
Yes. So can you tell us, first of all, how the situation is like? First of all, maybe you tell us where exactly in South Africa you are and how is the situation where you are and how is the situation in Durban and those areas that were recently affected by these xenophobic attacks?
Okay, thank you. I am staying in Pretoria in South Africa here. Where I'm staying, there is peace so far, everything is good. Pretoria is well known for peace. Yes, there are some sporadic attacks that have been happening to foreigners, but I think the people of the area, nationals, South Africans and the foreigners, they actually learned to live together. Yes, there are criminals who are trying to take advantage of the situation to start those kind of things, but in Pretoria, I think so far, so good. Then in Japan, where the recent xenophobia attacks have been happening, it looks like the situation is under control, but there is no guarantee that it will be there for a long time, because they are still finger pointing at each other, foreigners and the national, locals. Because this started as a job protest thing where national Africans were accusing some companies of hiring foreigners because they are cheap labor, but later on it became a xenophobic attack where goods, luggage and things like that were stolen taken by the locals from the owners. So I think for now the government is trying to do all it can to control the situation. Though the government, I think, is not enough. We have never seen some of these people being convicted. There is no record that shows that these perpetrators of violence and things like that are being convicted. So that's why this thing keeps on coming back. Because it looks like the government is shielding some of the criminals. Also, the political parties, like the DA, they are using foreigners as a tool for campaigning. They are saying a lot of negative things about foreigners, a lot of negative things about the airporters being corrupt. So those are some of the things that are igniting this fire which is starting. And as long as the situation is the government is not taking it seriously, but all the time they deny, they say no, there's no Zambodia. It's just criminality. But on the ground, you can see it's xenophobic. As long as the government doesn't want to acknowledge that it's xenophobic and doesn't want to accept and take certain measures, this thing will always come and go. But people live their lives, live their property. I think something must be done.
Okay. Thank you so much. Please do stay on the line.
Christine, Tereri. Hello?
Hello, Mkoma Jonga, na Mkoma Chris Mrisi.
Dagasimba, ndavama mboma erao.
Diyo, Mkoma Jonga.
Nasi ndo waita nangatari kupinda mchirongwa tipei za mwina.
Ya, ndos naita mtereri mkuru notangao.
Ndizozo.
Hii, nyai, ndoda, hii ya ino fisa Mkoma Jonga. Mkutu ya nifunguti pa wanu wose wanu baa kushekwe njika ine. Pane muna kanyato katika na mkatima keja zetu. Zakaiti kazi zino fisa ndi zino tishia tishingo wane ufunduka. Ndi kamangwa na redu tezi nga ya zuse watu kamira sei. Takata saa ni saru zudiruda ituwa musuwa 8 mei. Takata jingo kumbira ugo tika na ndida ute nda wade wa mazinga ni zaka simba simba. Mukti waka tata ura ni zuru waka sura hiri headline jero kama radio. Waiti kana radio station yungo fukanungu wade waka kuru zira chaisu kutika kuru ema tungi gwenyika anta zima tungi gwenyika wasie. Kuda kuchaka kana kugena popularity nenya yadze ndoda kuvengesa vamwe vanhu kana kuzozvinozoguma zvachitano pa parumana zvombese zvatakaona izvi Deben kana waida kuti zvavanoita noti kana pakaguma pamwe zvemaforeign namaforeign ngapa kana ari mhosva ngaingova mhosva kana ndikangenda aba ndongosungwa pasaa nyaya pakazozinyaya zvemazimba kana kuti chii hazvichabudisi picture yakanaka yekuti wau dava kuparo vengo manje kune vaya vanenge vagara vari pasi kumatownship uko kunona Deben kunona ndozvimani. Saka zvinenge zvakuita sekuti kana zvobuda kutownship izvi zvatova neruvengo ende zvakunzi vanhu apose pamemvionekwa manje makuonekwa ndo vaya vakarekwa vaite zvipi pane kuvafuruka zvinenge zvakunetsa manje asi andoda kutaura nechekuti nyaya iyi inonetsa inoda kuti vakuru vehurumende vataurirane foreign affairs ministry kana kuti America kuti vakuru mapresidenti pachaonekwa tona kuti varama vose vakaenda kuzimbabwe mazvichi apera asi avazvitaurizazvo kana vaine zvavanezvinyuto zvavo ngavanoudza vamunangagwa kuti no. Yamwari, kadisa nika yako wano hadi. Gawa, panda uta kwa wanange panda pa nongonya. Kwa kweta sukuta sukuta ndela, kana vayenda ku, kweta sukuta everything is going well. Kana wasu doka kuno kweta sukuta. Gawa sa ure ku urumende tu urumende, ndo basare maa ambasada, ndo basare fore na zee, yuro. Kana pane sukuta ruta kwa nebe, yeo sukuti, mamu sasa sukuta na zee du. Gawa sita kwa nebe, ministry to ministry, kweta kuuza muka na kuzo, kani njiga cho kukumukare, nenga angira ose, inyasa na jana cho. Kwa taura ni government to government. Kana urumende ya Zimbabwe ifa kwa pakura kwa kwezi zao kwa zaya zirimunu. Vota uri ya nabuone sana ya papu.
Imi mkoma, mkoma Donald kwa muri kune damu zikuwe.
So far kwa nchati nda wandiri kura steni bengi kuno tuwezi. Vanu wari kuno kwa vaa vasi vayole ni zakanyanya. Zino tongo nye ya kuzi wakuma profi nye kune kune lechi zulu wako. Kuno kune lechi zwana saka haa. Anisa tangwa ndiku nye pao kana ziriko 1-2 asa nchati nda zizwa so far. Kuno kutori sisi. Ndiyo prosi njimwe ya kato ya tuta kuto rumbi za wano wano kara kuno kwa kasi hawa wano njishonga
takanzwa guruko tarashu kuchikiza yane zungwe nyika ama isi sulu wachi wimbi sabuti msangano wawo asunga kuta hakuna chizora chikunze chichange chizoru wiskwa mshire msangano wa msuwe muvuro pane zati zambo budo ilika na mapepa na uka na mzina wiko kuku South Africa
nikati wakataura ndakavanzwa ndakateri hawo pa address ku Pretoria asi nasi chako chakonda wakunzi kuti Alexander ndio Alexandra vanhu vanga vachita protest asi vakaronga nezvekuratidzira yako vanga vachita kuti nyaya yavo futi ine nyaya yekuti my legal structures ari kugadzirwa ari kuvakwa kwa ne my legal migrants kure vanenge vasina ku document issues page vaune dzimwe nyika undocumented foreigners ndio vanenge vachinyaya kutaura. Saka nyaya yacho vakazongonzvengawo padoko doko kuti vaona kuti nyaya ingadzoserapo kuti kuzvinofobi asi vazonge vaopi service delivery ndiyo vari kuratidzira kanzuro kana chi but nhau yavo pavatanga chaizvo yakuenda sokuti yakananga futi chii nedzimwe nyika
Haiwa tunotenda skuru.
Zakata matauri ya wakata mwini za sisulu wakana kashesu. Asi nga machinda yako kupasiriki kita yako kuhuna adresa vani. Nuna urumende muno urumende no gazira ino gara kiti kana yaka pakati kashesu kainu maanya wakuna adresa. Pouza wano ya wale wangu wa shita kwa kada alakucha ano. Zamburu kita sinuwa gazira na ina wangu wakana. Ana pana chiripo chiripo swali wane urumende yekuno. Nama tauri wane urumende yeku edukuti ino. Vano wenye wawandika kuno. Saka kana pana zanula basi kwa
Thank you so much, Mkoma Donald. Maita basa,
Mkoma Jonga Shaisu.
Thank you so much. That's Donald Mamboma, our number one fan, as he called himself. Yes. Mm. So he's talking of these attacks. He says foreigners are unsettled here, there in South Africa. And he's thanking a human rights lawyer, Mr. Dewama Vinga. He says he has been doing a great job urging the authorities to discourage violence and attacks on foreigners. And also he's urging a government-to-government talk between the governments, the South African government, Zimbabwean government, Mozambican government, those governments with foreigners in South Africa or with nationals in South Africa to engage with the South African authorities so that they discuss this issue rather than people on the ground taking matters into their own hands.
Yeah, so let's go back to Mr. Simana Mpofu. Mr. Mpofu, is there any logical reason why haulage truck drivers were the first to kind of meet these attacks, to have the attacks inflicted on them? What was the reason?
They were being accused of being cheap labor. There were some companies, especially those companies based in Japan. See, you know, all the goods coming from over the sea, there is a big port there in Japan and also in Cape Town. So most of it, the trucking companies based in Japan are employing long-distance truck drivers. Some of them go as far as from Japan up to DRC or Zambia, Tanzania. So most of those drivers are foreign drivers. So the problem is now the locals, they are accusing those companies of taking advantage of these foreigners and giving them too much work but pay them less. And they are saying these are cheap labor, which is being denied by the company owners. The company owners, I think they had a meeting yesterday or today. The Minister of Police was involved. The Minister of Labor was involved. They met with the company owners. The company owners told the minister that they've been trying to get long-distance truck drivers from South Africa. They couldn't get them. Most of them are there, but they don't have a passport. They can't go from one country to other. So they said that's why we end up employing foreign drivers. Of this thing of them being cheap labor, it's a lie. They told the minister that they put record to prove that they are paying those people going to below, and those people have got papers, they are legal in South Africa. So this thing of accusing the companies and the drivers of colliding to do those illegal things there's no record to prove that. So the minister promised to look into that. They said they're going to make a feedback after they've gone through all the papers. And then after that, then the nation will be notified about what is happening. But the real thing is, most of these people who are saying we want jobs for truck driving, they don't have license, they don't have passport, they cannot do that job. It's only that they're being used. There's some criminal elements who are taking advantage of the desperate situation by the youth who need job, who need money. So they are using them for their own political advantage, for their own just to achieve what they want. So, but the thing is, those drivers are just caught on crossfire. The real thing is, those drivers are legally employed according to the records that the minister produced. I mean, the owners of the company produced to the minister of the minister. So I think this is an unfortunate thing. There's criminality in that they end up looking goods, they end up paying those trucks. Why they are looking for job? At the same time, they are paying those trucks. They are destroying those companies. They are destroying every infrastructure which they are supposed to give them a job. How can you say you want job at the same time you paying the car which you say you want to drive? It's very, very illogical. I mean, doesn't make sense at all. It's very unfortunate that some of the guys in South Africa, they don't realize that they are destroying their own future.
Yeah, that's the truth. You know, the bad thing with hooliganism and vandalism is you destroy the infrastructures you want to use tomorrow, or your children will use in the next, for the next generations to come. You destroy their future. Thank you so much, Chris. Regarding botari sauti watere wa tichi nasi pane wanyora pashona Facebook watina. Mkoma Mustafa Mostivit Duwe anzini ndriku Northwest Klerksdorp. Akuna ako mirijonga ndifo nereiti ya zoti wabate tina vimbai ombetema kupretoria, anzi Pretoria kunyarara kungevanu waru kunyorwa kungekuru kunyorwa ni mashomo muzamanishon, anzi kune unyararo kungevanu warumi examination. Then Jeremiah Chikara toti zirepi ni kuoma kwa ita upenyu uemu Zimbabwe musha waka takurwa ni cyclone idai kuchipinge ukundiri kutandaniswa kuno ku South Africa ndo gare pimanje dai tenzi vabatsira ndimkoma Jeremiah Chikarao. Then Sage hanzi ini kwandiri kwakanyarara asi handizi kana zvikazoitika kumberi. Then tina mukoma Isaac Musimeki Hlongwani hanzi maforeina tanyanya kuita maona edzimba but dzimba dzacho takadzitenga ndo zvimwe zvavari kutaura zviri kuita kuti vanhu varwiswe. Then ndofunga kumuna mukoma Isaac Musimeni Hlongwani hanzi kuAlex vaswero pisa matai vachiratidzira. Ndo zvatsinirwo zvakare nemumwe mutereri Klop Mutombana hanzi nhasi vari kuratidzira pamusoro peservice delivery kuAlexandria vaneta nekugara mumikoku. Mikuku ndofunga ndo dzimba dzavari kugara hanzi hazvisi zvevapoteri zvanhasi vanga vachitsinhirai kuti zvanhasi hazvina kunangana nevapoteri. Christinate nemwe mutereri. Alo.
Alo.
Taurisai munzwi kwene vamwe baba, ndiani zita?
Ndenge wamakunza.
Sorry, hatisi kumhoya sekunzwai.
Ndenge wamasunda.
Vamasunda, Masunda, MA SUNDA.
Yeah.
Muri kupi wa Masunda?
Pane zvino ndiri kuuya ndiri straight kuti ndabvaku kuDurban.
Mabvaku?
Durban.
Mabvaku Durban.
Durban. Yeah.
Durban yakamira sei nhasi nokuti ndokwatinozwa kwakatangira mirizhonga.
Isina zvayo kunyanya kuita kuti nyange wachiri kuti kufamba vanoona zvavafana zvechidzidzisika kutendeka itendeka saka tezvindazviri zvedzire.
Saka pamakwanisa kubva kuDurban kusvika kwamwa kwamavei zvino hamuna kumbosanganawo netsaona yekumiswa muchirwiswa?
Aiwa handina.
Saka kana vakanga vachimiramira vechidiki ava zvivi zvavari kunyanyoita?
Semira kuti vari kudei nokuti totishamisa ndokuti makambani mamwe atosevenzerawo ana aitopinda vanhu pamwe every week every sometimes but uvaoni vanhu vacho nevaisa zvakadaro ni kumwe kwatodhivhara kuti togona kutisengana amwe wekadhi madhiraivha nemadhiraivha maruri vanenge vasingatogoni kana kuri dzidza kuti vabatira panenge anokwira ndio natobetsera mumwe mukadzi ukokwa kupfita mari dzizi dzetsera muti yanyu pano nhenkira but ari kuzuri ogusa kuti varume vacho nevari kuda mabara achona vari kumaashava sei.
Asi chokwadi here kuti imiwo vekunze muri kutambira mari shoma shoma dziri kuofwa kana dziri kupiwa nevemakambani zviri kuita kuti mari dziri dzichizotambirwa nevanhu dzidzikire?
Pandanyeti kana kuti ndingataubvira kambani yandosevenza inini munhu atosevenzera murungu atosevenzera hasarudzikiti mubleki uyu mugirini uyu muchiona mari yachona masevenzero ane vaita ndi mari mabhadharira anenge chii.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamasunda.
Neniwo tinotenda.
Thank you so much. Tongonamata kuti murambe muri safe kwamuri ikoko. That's our second caller, Mr. Masunda. He's from Durban, but he managed to travel outside Durban today. He said on his way, he saw youths milling around on the streets, and some are also milling around companies employing foreigners, but he says that most of these people demanding that foreigners are grabbing their jobs, they are not willing to apply for those jobs. Instead, there are women drivers in South Africa, South African women drivers, who are taking up those jobs. But for the male counterparts, they are nowhere to be seen, but they are the ones attacking foreigners there. Chris.
Yes, Chonga. We would like to welcome our second guest, Mr. Solomon Chukwuerere of the Global Forum Zimbabwe in South Africa. Welcome to the show, Mr. Chukwuerere.
Thank you, and thank you to your listeners.
Okay. Mr. Chukwuerere, can you give us an update of what the situation is like concerning these xenophobic attacks? How is the situation right now as we speak?
I think the government, through the police and the ministers of security, are trying to intervene. We saw yesterday they had a meeting in Pretoria when they spoke with the diplomats of various countries, and today they were in Durban where they had a meeting with the employers of various truck drivers. They are the company owners of trucks who are employing various drivers, mostly who are foreigners. So I can say the government is now trying to intervene on that front.
Mm-hmm. Okay, thank you so much, Chonga.
Vachikoro ne musuye muvuro pakaita chivimbiso kubva ku hurumende ya South Africa mushure memusangano wakaitwa nemakurukota pamwe nevamiriri wedzimwe nyika. Pakaita chivimbiso chekuti zvizvaro zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvichange zvakachengetedzeka. Zviri kuonekwa here tiona here kuti mazuva nguva ichiri pfupi nasi zuva rechitatu kubva musangano waitwa.
Inini ndinofunga kuti nezuro sezvo vakazvitaura nezuro pamusangano wemagurukota, ende nhasi vanga vari kumeeting kuDurban. If you look by distance good from Pretoria to Durban today, vachitaura nevashandiri kana kuti varidzi vemakampani ane matrucks ane dzimotokari dzinodrivewa neavo vanobva kuzvekunze. Ndinoona fanika iprocess yavari kuzama kuti vatarise kuti vaone kuti vangachengetedza sei zvizvarwa zvekunze izvo zviri affected nenyaya iyoyo. Saka hatisati tave neclear picture kuti tingati vanhu vafuli safe here, nekuti tikatarisa nhasi pane vaona news muno muSouth Africa, Alexander yanga yakavharwa. Yakavharwa mukatarisa among the concerns that raised nemaresidents Alexander pavanga vakavhara vachitoitoya. What is the mushrooming of illegal settlers, the illegal structures, whereby my structures, who are you, most of the people who are occupying the foreign nationals. Saka inogona kuita a move from one sector, that is the sector of truck drivers, to the illegal dwellers, whom they are saying ma foreign nationals. Saka we are yet to see a flight of the Mtangano ikoko, mapurisa anga ariko, ANC anga ariko, DA anga ariko, vakazama kuita Mtangano nema organizers. Asma organizers vataura zvakare kuti mangwana vari kuenda kunovhara Centon, which is the Africa's business center. Hatisi kuziva kuti kuCenton vanenge vaakutageta anhu, nekuti ikoko I'm not sure kuti kune maforeigners akawanda avanenge vaakutageta, kuti vanenge vaakutageta varungu. Hatisi kuziva kuti zviri kufamba sei ipapo.
Thank you so much, mukoma Chukwuerere. Rambai hanyu muri parunhare. Tine mumwe muteereri. Hallo? Hallo? Hello, ndiana ari parunhare? I think we lost the caller. We'll try to get him back on the program. Tombotari saedu zirikunyorwa ne vatereri pa Shona Facebook page yedu. Hanzi namukoma James Chizimbe. They say it's their right to banning things. Ndofungwa vatarai vari kunzi vari kupisa zvinhu. Koita mukoma Kotini Mpe Mikoti. Hanzi xenophobia kabisira. Gabriel Machingura. Hanzi takateerera ndina Atwell Gilbert and Gabriel Machingura. Tiripa Limpopo South Africa. Limpopo side South Africa kushine Runyararo ndo mkoma Gabriel waende Ramberi. Then Kotini Mpe Mikoti. Hanzi vanayo kumusha ngati ziwe kuti tiriwa poteri. Muno tisazita kunge tiri kwedu. Tiri kunyanya kudziru kwa maningi. Ngatirige kungotambira marishoma kwa warungu. Taura ya nyika evanu andidu kunyepa. Zvekare Mazimba tinedambu dziko. Ndifonereyo teza wakufonera mkoma koti. Thene Hadi Magaisa vaisa wanamba zao tuwa fonere teza kwa bata. Toana mumwe atumira mashoko. Give Mochi Mwaradze. Tawe kunguta apana kusiri kufa, kumba kwacho apana churi kuvimbisa, kufamba, ndo manga mashoka atumirwa nezi usara wa Zimbabwe, neva akadai kuterera ni kuona churi nguwa pana inunguwa Chris.
Yabo chonga, siye njalo kumnumza na mpofu. Numza na mpofu, ungaselu kuti, okay, mnumza na mpofu, asinga kabu iguwe skali sizwe umlaleli.
Ndio funga wa zoka parunare. Baya kuluma.
Oh, ya kuluma. Kunja anba?
Hai, ya pila ringane binza njani.
Hai, saya pila. Sikuluma lobani?
Nikuluma lobani mkwebu mpia abu.
Mkwebu?
Yee.
Okay, mkwebu. Saya kwa mgele kutle.
Hali ya mbia bongo.
Yee. Ungasela ngendaba ye xenophobia lei. Wena lapo kona uzwani. Kulungile, sibongile yako, ngembono yako.
Labo.
Okay. Yes.
Dufunga tinimu mchere li parunare. Hello?
Hello, Magadi.
Takasimba, ndia nao?
Ndi Tadirira.
Vatadirira. T-A-D-E-R-E-R-A.
R-A, exactly.
Na iwa, tunotenda Vatadirira. Murufu na murugubi?
Biliku no kuburuwayo.
Wa kwa Bulawayo, entutuziatunga.
Entutuziatunga, but I know vangu kwa gutu.
Okay, tita urewo funga zenyi pa msorope, shirugu itika isu.
Ini mwone langu pane shirugu itika isu. Zuto urwaza moyo. Asini, nzungo nasa kuti, sasi doti watunga miru wenyike wa pindire panyaisu. Nukuti, zara nengu wa zitika. Zakamba itika futi last of last time. Yes, yes, no, but I think I put last week, this week, you send the right to the Russians. Soon the Kunia Bazazi, you guys, I see you do not, Tengi za tuwa zuzi chukwa. Tana hizi tuta uti wakuwe nika duwa mbuta urea ninyo hini.
Asi... Dzimwe nguva vaviro vemusouth africa vanombopomera zvizvaro zvekunze mhosva dzekuba dzekuita zvinotengesa zvinodhaka kuti achifambi nezvimwe zvakadaro
izvozvo vagara zvirikokunyika zvisenomukazviita kubotswana zviriko izvozvo mazimbabweans ari kuva kuti achifambi nechihuri nemuno masouth africans atorimawo mashoma asi varimo vari kuita zvinhu zvakadaro asi hakuna vanhu vanombobata rafu sezviri itika kunyika yavariri Saka taito kumbira kuti haizvada kuti vataurirane vasavandirana nekuti ndakaona pakauya mapresident ekusouth africa pano muzimbabwe paipai vakazama kuda kuzama kuvanziridza zvimwe zvinhu asi pane zvavano pane chokwadi chiripo chaichofanira kuti vachibudise pachena panyaya yezimbabwe nekuti hapane zvavasi kufara nazvo asi kuti vataure vatungamiri venyika hazviiti
asi ka havasi kungorwisa zvizvaro zvezimbabwe chete vari kurwisa zvekune dzimwe nyika dzakangosiyana siyana
handizvozvo asi kukazitarisa pazvizvaro zvezimbabwe ndokukanyaya ndovakanyanya kusangana nedambudziko riva kunyanya kusangana nedambudziko iroro sereke
nokuti ndovakawandisa
matrucks mukatarisa mazhinji ari kusouth africa ndemuno muzimbabwe
aiva nekuti vekuzimbabwe ndovakawandisa sakawo pakaitikawo dambudziko rakadai vanosangana nedambudziko vanenge vakawandawo mavictim anowanda
ya ichocho ichokwadi ndozvati kureva kuti vaifanira kutogarisa nokuti zimbabwe nesouth africa ndonyika dzinodyidzana dziri padhuze napadhuze saka zvinhu zvakadai zvikaramba zvichiitika it means masouth africans ari kuno takutozomabatawo rafu sezvava kuita mazimbabweans ari koko zvesingachanakizi nyika dzofanira kudyidzana vanhu votaurirana kugarisa pasi vodyidzana zimbabwe iri kutambura vari kuzviona saka vana vezimbabwe vakutizira ikoko kunotsvaga rubatsiro saka kana vatiza ikoko vanovabata zvakarafu futi zvinofadza here
ya pakaoma ipapo saka munokuluma futi here mukoma taderera
kukuluma handinyatso kukuluma zvangu ndonyatsozvaishona handingazoresa vangu chirudzi chevanhu asi chinoaingaanaechekuti devanhu vanyatso kutaurira navagara navasi nokuti ivo masouth africans vakaomerwa vachatizirawo kuno
ye aiwa tinotenda zvikuru
saizvozvi zvingafadza here tingatarisana senyika nyika tofanira kubatana togadzirisana kana zvinonetsa vachitaurirana hazvinoi nokuti kwazichi zvekuti kwai munhu adi ndoda kutonga aiwa vanhu vafanira kutungamirwa nokuti kutongwa
aiwa tinotenda mukoma thank you so muchkada
kutonga vanhu vasina mhoo saka panonetsa saka vanhu vafanira kutungamirwa nenzira yakanyatsokunaka muchitungamirana mochidzana nedzimwe nyika hapana chiombonetsa kutaurirana nevanhu zvisingadiwi moti haiwa tazvigadzirisi bvisai masoja pakati mobvisa bvisai mapurisa pakati mobvisa zvinhu zviri easy vanhu vogara zvakanaka munyika
thank you so much
Alright,
thank you, Chris. That's Mukoma Taderera calling from Bulawayo. He's urging dialogue between the leaders of the two countries, Zimbabwe and South Africa. He says there should be that neighborly relationship, you know, where you can just go out and borrow Saudi, Masamba sugar, kunotora moto, neighbor. That should happen between Zimbabweans and South Africans. He's saying South Africans, if they face the problems in the future, it's definite that they will seek refuge in Zimbabwe, and he cannot expect Zimbabweans doing the same to their neighbors in South Africa. Yes.
Yes, Chonga. Thank you so much. Mr. Chikowero.
I think you were about to talk to Mr. Mpofu, then you put him on hold.
Oh, yes, yes. Babu Mpofu. Babu Mpofu. Kati ungasichazisela nje ukuthi khona ukuthi kuze kuthiwe hayi la abanye abathi bona ayisiyo xenophobia leyi izigangi nje lezi kuhamba njani kungakuliqiniso yini
kuyahlupha lokhu ngoba umuntu sekhetha ukuthi ubiza ngaliphi igama ngoba iqiniso likhona ukuthi into yenza sithi thina ngokubona kuthi izenfobia ukuthi kulwiswa abantu baphandle sokukhethwana ngomhlobo ukuthi wena uphuma kuleyani izelwane uphuma kuleyani izelwana ngaleyo ndawo okwenzakala la kuba sobala kuthi izenfobia kodwa ngaliba kulokugebenga ngabahamba loba ngubani bamthathele impahla babambe nemishoto kabantu ngalethi masikhangela amashoti sabathathele impahla ngamasomalia ngamapakistan amachina lama-india kabanandaba nawo ngoba ngamalokhali lawana
abantu aba abona isikhumba esimhlophe white man abona isikhumba esimhlophe abanandawo naso noma ngabe bevela kumthise engelancwadi yesidima negama wazozofika lapha abambize ukuthi i-foreigner ngoba umuntu omhlophe umsemnyama wonke abambonayo bambiza ukuthi i-foreigner ngoba ewumuntu omnyama besazithi i-african mnyama so yithi i-problem ikhona apho ukuthi umuntu wonke obonakala engathi ivela phandle kwelizwe nguye othwaliswa nzima so ngaleyo ndlela thiukuza sikhiye xenophobia amashopsi abantu abavela esomali nabangane abaemalabenabela amashopi amashopi amayeziveke nemasikekela ezindabeni la aseningela mpahla abanye bantu bakhushe kusungutu waphuma bayi-police number ngenye abangagqokanisi abanye bevela abantwana abancane bahamba abantwana bethawa ngamakhaza lesesikole so kuyatshengisa ukuthi i-xenophobia not about ithaga ithaga lisisila khona manje kutshontshwa le mpahla kungasakhutshwa abantu bodwa songena ezindlini thatha ama-tv abantu iy'mota ziyamisa endlela abantu bathala amafoni bathathele impahla nokuthisa izimota lokhuyana hhayi ithaga lakoda into ona i-foundation into yonke into le i-xenophobia kuqala khona pho i-xenophobia sengisongene sokuthatha impahla zabantu ezizinto sezinto ezokugana ezinyazo lezo
hayi kuyezwakala jonga
mukoma chikoro ndichiri kurangarira kuti mazuva apera mune makambenyorera kuhurumende yesouth africa kuti muite misangano ndofunga nemakurukota kana nemapurisa handichanyatsorangarira kuti ndevapiwa maya makanangana nawo zvakazosvika papi
vakazokwanisa kusangana nesangano rinonzi reafrican diaspora forum ratinove isuwo tiri affiliated ikoko saka takazoona kuti tirambe tichipusha meeting iyo tinozoita duplication of meetings asi musangano neafrican diaspora forum vakaita sezvatakaita isusu kungoenda kuafrican diaspora forum tikanoisa nhunha dzedu nezvichemo zvedu nemaonero ataiita kuti kunyange vakuru ava vataura kuti havasi xenophobic but maatterances avo anogona kuinsaita xenophobic actions zvinogona kuita dziya dzadzinonzi pachirungu manegative effects pamberi apo zvinenge dzakatarisana chi nexenophobia asi vakaita musangano vachoni vaita musangano vachoni vakavimbiswa kuti hakuna zvinhu zvakadero zvichaitika asi vachangopedza kuita musangano iwoyo ndofunga pakangopera dziki rimwe chete nomba zvinhu zvichibva zvatanga asi tichiri ipapo ndoda kuti ndibatsirane nababa vabva mukutaura ndibaba mupofu handivi nyaya inoitika ndiyekuti vanhu macriminals panoitwa chinhu chese chakaita sexenophobia the biggest destroyers kana kuti effect effectors macriminals because vanomirira yainonzi pachirungu an opening if you are a political leader ukaita maxenophobic utterances that one is an opening for a criminal nekuti anenge achiziva kuti vakuru vedu vataura zvekuti saka indikaita izvi kunongonzi xenophobia nekuti vakuru vedu vataura zvakati zvinova ndozvinhu zvandakataura pamakambotaura neni pano kuti zvataura mukuru uyu wenhingi wegauteng province izvi zvinokonzera kuti vaya vaya vagara vanazvo mupfungwa kuti topinda sei kuti tinetsane nevanhu ava vanogona kuzopinda asi yonzi xenophobia zvinova ndozvakaitika nhasi mapurisa vakubuya vachitiwo aiwa haisi xenophobia asi kuti macriminal element but takanga takavataurira kudhara some of us we are criminologists by profession tinoziva kuti what is the intent what is the motive of whatever that happens tozama kuti tivayeuchidze tibatsirane navo nguva iripo but havazoteereri vanozoda kuti anonzi reactive action but reactive action inorwadza iko zvino yana kurwadza only maforeigners yakarwadza nemalocals in terms of business in terms of their properties in terms of their goods zvese and nemamwe masouth africans woya caught in crossfire vakatokuvaravo munyaya dzakaita saidzozvo
thank you so much mukoma chikwero rambai henyu muri parunhare tine mumwe muteereri hallo
ikovavo makadiko nemhuri yose yezimbabwe nevateereri makadiko
takasimba vamwoyo makadiwo ikoko
tinosimba regai nditaurewo zvandanyora ndichaita zvokukurumidza kuti nenguva iyi ndisatambisa nguva yenyu ne vatereri nawo ipo ndiyo kuti baba damuzuri mukati ne South Africa chekutanga inawo yata sangane ndiye mari ne South Africa takane kuti voga voga vanotsvaga mavhoti mukati nenyika inei vanofamba vachitaura zvemafoni mafoni akaipa chikuzvizvizvi kana chinge tavhururika kunyanya chavadzosa kumusha kwavo chidatotasa vana president Cyril Ramaphosa vane dambudziko nenyaya yekuti ndivo vamwe vamwe vakakonzesa dambudziko vafanira iro nenyaya yekuti ivo vanotoziva zvipachavo kuti vanonga vangangodyiwa pavhoti dzinouya saka yangu yekuti vada kutsvaga rutsigiro nenyaya yemaforeni ane kuti kana muchirangira 2016 pakavhotwa mavhoti emakanzela vakaone kwavari munhu amumasiti mahombe akafanana nepitswani vana Nelson Mandela Johannesburg vakadyiwako saka ii dambudziko rimwe yakafanana iroro kwoita futi zvechimwe chinhu chandiri kuona ruvengo rwevanhu vekunze mukati meSouth Africa vari kuvengwa zvakanyanya nenyaya yekuti kana makaenda kuzvipatara kumabhazi kumataxi rank everywhere kana kupinda kupi ruvengo rwacho rwatova ruvengo rwatonyanya saka zvimwe zvinhu zviri kukanganisa magare eSouth Africa muno kwoita futi kumapurisa ukaenda mapurisa donisa David rako mapurisa anonga anotokuona anonga toti tipe 100 rand nechehusiti kunyorere kana pasine zvava augonowana chinhu chakafana icho saka rimwe dambudziko ratasangana naro zvishuwa mukati menyika vanhu kwenyika vari kuvengwa zvakanyanya sechimwe chinhu chakaora asi hatina zvatingazvizi kunza kuna mwari uri nyaya yekufamba kuvanhu haina kutangwa nesu vanhu vekunze yakatotangwa from the beginning kana tikarangarira mushoko ramwari kuvati vana Abrahama vakafamba kusvika muafrica neijipiti akanga dziri nyika dzavo kana jesu kristu mwanakomana wamwari achiuya kuno kuafrica ijipiti achityiwo zvaitya zvakangofanani zvatirikuita nhasiuno saka zviri cheSouth Africa chinisina kufanira chisina kunaka nokuti poga poga chiri kumashopu kana kupi mweya wezanophobia wangu vapo pose pose ende futi ndinoda kupisa kagona titsanangudze nezvavisho zvese zvandiri kumhanya kuzvava zvezimbabwe ndauti ndikurudzire zvikuru sei ngavasanyanya kufanira kugara mumasquata kembi asina odha masquata kembi kundogara vanhu vakangoungana like zvaaitwa kualexander nhasiuku kuinzi kune vanhu vakawana dzimba mukuku kusina zviri odha saka zvimwe zvinhu zvinedambudziko ngavagare ngavatsva kugara kune dzimba dzinenge dziri kunobhadharwa hendi dzakakwana nekuti zvinhu zvinokonzeresa dambudziko izvozvo saka ndizvo
zvimweasitika ndikubatei muromo ipapo chinoita kuti munhu asarudze kwakunogara kwakadaro kava moyo zvinodhipenda kuti ari kukwanisa here kuwana mari yerendi kumwe kwacho kuri kudzura kwakanaka kwacho nekuti dambudziko ramusvitsa kuti anga achibuda achienda kusouth africa rinogona kunge risati ragadzirisika
ya nauya mutsva ndiri kuihwisisa ndiogara kuva kuti ndizvo hazvo handisi kuramba hakusi kuokoga kunowanikwa rendi dzakachipa tinoda kuda kuti kusevha upenyu hwedu vanhu kuzimbabwe like nhasi zvaitika kualexandra vanhu voko vaitotoitira vachiti mukuku iriko akagarwa kwacho hakuna vari kusvibisa nzvimbo sada kuti vanhu kumuta dai zvaigona vasava vanhu vanogara munzvimbo dzakafanana neidzodzo vatsvagiwo kana mumulokesheni mune vamwewo vagariri musouth africa mavanogona kubhadhara heni zvinenge zvine odha nokuti kana pakadero like dzimwe dzimba zvimukuku dzaipiswa saka zvakafanana izvozvo zvinova kudi kumira zvakanaka kuti zvichiwa ruvengo rwipo like muswedi wemonday ndakachitaura paimwe redio mune mvuko dzefm panhaya yakafanana yekuvengwa kwedu asi achitaudza no zvakafanana izviri kuti unongoona vanofona vanonyeva meseji hakuva nomunhu aumwe unoti vafaona akanaka asi ndingori kodanuza asi achitaudza no nhaya yakafanana iyi haisi kuti tisukana nesuo pachedu charangarira vanhu vekumozambique nekumalawi vaiva muzimbabwe kwedu patingovaonawo sevanhuwo butwo nesuo nhasinotava kuno saka chitaudza kuti no nemuri rimwe rezuva zvichashanduka saka imwe rimwe dambudziko rikuitika mukati meSouth Africa zvichiwa dambudziko ri kuvengwa kwedu ranyanya handioni rikapera tinongosuo kuna mwari nokuti kana vatungamiri vacho tsvaga mavhoti nesu kunye neanc tsvaga mavhoti mumaforeni kunze nokuti vo pachavanozva kuti makarudzi dziri kuuya vari kudyiwa ndo pane dambudziko vanoti avasi vakatanganazvo asi kuti vo pachavo vakuzama kuti poga ukaenda pape chere makombi pamaungano pachinosangana nevanhu vemunhu omu hamusina kana rugare saka zvimwe zvaakutotyisa kauti zvaakutotambudza vanhu asi hatitingi tada kugona kuti kuzivisa vanhu vekuzimbabwe chakanyanya kukosha panguva yakafanana iyi ngatigonei kugara tiri vanhu vanotsigirana kana nokubatana pazvinhu zvose ndizvarotobatana kuti tirwise.
Thank you so much. Thank you. Vamoyo maita basa zvikuru. Regai titore umwe muteereri. Thank you so much.
Tinotenda.
Hallo, ndiani ari parunhare? Hallo? Hallo? Linjani? Makadi? Ndofunga nhare inenge yadzima, ndofunga yadonha nhare yavo. Vanga vachitaurawo ndimufundisi mwoyo mumwe wevanhu vanogara vachipinda muzvirongwa zvedu zvestudio 7. Vanga vambotumira shoko ranaanichazoverenga ravanga vachitaura iyo kuti hanzi ndoda kutaura zviri South Africa muno zveshuwa vanhu vekunze kwenyika vanovengwa chose ukaenda kuchipatara kuvengwa chete kumabasa ndizvozvo kuvengwa chete kumarengi nekumataxi kuvengwa chete kuzvitima kuvengwa chete mukugara watinoita ndo zvavanga vachitaura zvimwe chete zvavanga vachitsanangura kuti dambudziko riripo nderekuti maZimbabweans taita kuti matsvadumbu nekumusana saka nyaya iripo vari kukurudzira vahama neshamwari kuti dai vanenge vachigara muSouth Africa musaenda kunogara kunzvimbo dzavari kuti dzepasi is urging Zimbabweans in South Africa not to stay in areas that are maybe non-crime havens like squatter camps. He says, yes, you'll be saving on rent, but you are risking your life. Chris.
Yes, Chonga. Yeah, earlier on, Chonga, I asked Mr. Mpofu about, you know, those recent allegations that this has nothing to do with xenophobia.
Mm-hmm.
Mr. Mpofu, maybe you can just give us a line or two on whether you think this is xenophobia or it's just some criminals, and why would people say that?
Yeah, I think the word xenophobia will always come when such things happen. It looks like this anger, this brutality is being directed to the foreigners. Foreign nationals are being the victims of this thing which is happening here. So because of that, I think the word xenophobia can fit well. They are losing their property, they've got no rights, they can't do anything. The other thing is because they are not at their home party. The sense that they are being treated like less human beings, it's a sign of that xenophobia. Yes, there are some criminal elements that are taking advantage of the situation. When people start running up and down, people, those people will be busy targeting the most valuable things, most valuable items like maybe phones, money and things like that. But I think there's really xenophobia. These things, what is happening is really xenophobia. Criminality, yes, is there, but it's xenophobia. We saw people losing their properties in some shops. Foreign-owned shops have been looted. Somalis, Pakistans, and Malawians, I think they also got quite a lot of property. So I think that there was some criminality there. But at the same time, we have seen this happening before where the nationals, the accused foreign owners, foreign shop owners of selling expired goods. They go there, they look that food, instead of destroying, they take it and they eat it. Instead, they are saying it's expired, but instead of destroying it, they take it to their home, they cook it, they eat it. So that's, I think it's victimization just because they are foreigners. So I think that's the xenophobia on its own.
Okay. Thank you so much, Mr. Mpofu. Please do stay on the line. We have Silom Laleli lapha. Siyakwamukela kuhle. Hello?
Hello?
Yebo, linjani?
Ukhona ninjani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lobani?
UNduku lapha eTupac.
UNduku.
Yebo, baba.
Anduku, siyabonga ukungena kuhlelo. Ungasipha imbono yakho ngodaba lwe-xenophobia lona.
Ngiyalubona lubi lona kakhulu ngoba abantu bayalimele ngempela. Othi problem nayikhona kuwo la mazwe ase-Afrika amanye ukuthi wona wayengadivelophi amazwe awo ukuthi abantu bengabaleki beze ngapha ngobuningi. Mbona yilo futhi uhlupho.
Okay.
Ukuthi lamazwe mani nawe engadevelop indawo zawo, obvious abantu bazabalekela ngapha ngoba lelize lingathi kungcono. Ufane nje nawuqala eZimbabwe ngoba abantu labo bebuya nje bebakutshwana ngesikhathi sabo 8 bebengabuyi ngobuningi kangako.
Okay. Manje kuyalungiswa njani ukuthi babuyele? Siyazi ukuthi yona inkokheli yakhona ngapha eSouth Africa ikhanya yiyo lobudlelwano lenkokheli yamazona la abantu ababesuka bebaleka khona.
angisabangukuthi bona ama-president kumele bakhulumisane ukuthi bezame ukuthi bamaze bewadevelop amazwe abo, hhayi ukuthi nje mhlawumbe bezidlela imali bekhohlwe ngokuthi bangeneleni lapha ezikhundleni. Ya, meso kungasiza lokho.
Angithi phela.
Ngoba nami ngeke ngithi ngingaka ngicabanga ukuthi umntana nami uzosebenza ngapha nomzukulu wami uzosebenza ngapha kanti nabo banamazwe abo. Obvious ukuthi uthi kuzahlala le nto ingapheli abantu kulokhu esikhala ngento eyodwa.
Kuzwakala. Ayisibongile kakhulu Mnumzana Ndubu.
Siyabonga mama.
Yebo. Jonga the caller there, Mr. Nduku, is saying that, you know, why don't the government, you know, the leaders of the neighboring states meet together and discuss and improve their own economies so that people don't run away from those countries to South Africa. I think it's a valid point.
That's true. Regaiti muzokuna mukoma chikwero. Chikwero, what do you say about the contribution from the last caller? And I think the other two callers also mentioned the same thing, that there should be a government-to-government discussion.
I think that is a very, very valid contribution. What I need to stress here is that people must always look at history, and history will always be history. History has always been there. In the 70s and 80s, I am a former refugee and otherwise in Zambia myself, before I came back to Zimbabwe in my country after the liberation of Zimbabwe. And I became a refugee again in South Africa. In Zambia, we were staying. I was staying. Our camp was adjacent to the South African camp. South Africans were in Zambia. South Africans were in Mozambique. South Africans were in Angola and Namibia. The same with Zimbabweans. And when Zimbabwe got independent, they came to Zimbabwe because it was near South Africa in proximity, as they were still fighting their struggle. And nothing of this sort ever happened to any South African while they were in those countries. So the leadership of this country is not teaching that history to their own people, to say these people you are fighting. When we were fighting for independence, we were fighting from their homes. We are fighting from their bedrooms. We are fighting from their countries and enjoying their economies. That is missing. It's a missing link. So the two, or not only the two, the leadership in SADC. That's why we've got SADC. What is the purpose of SADC? And if you look at the what the SADC is, I mean, stands for, is not what they are discussing about. They must be talking about the improvement or improving the economies of the SADC countries so that whenever there is a problem, they help each other instead of letting their own people fighting for the small cakes in their own countries. So I agree with the last caller and those who contributed to say the leaders, like if we look at Zimbabwe and South Africa, before it was the Secretary General of ANC who went with the delegation to Zimbabwe. And what he did, he said, we had come to give solidarity to ZANU-PF after a horrible thing had happened, after people were shot and killed, 17 of them, and they went and gave solidarity to somebody who killed somebody. Then last week, but one, the president of South Africa went to Zimbabwe and held some meetings with the president of Zimbabwe. We don't have the details other than, you know, business or trade deals that they were signed. And the last week, the president of Zimbabwe was here in South Africa and held meetings with the president of South Africa. We presume or suppose it was the economic or the economic front. Now,
Mr. Chikore, unfortunately, we have come to the end of the show. Thank you so much for your contributions. We'll talk to you soon.
Thank you very much.
Yes, that was Mr. Solomon Chukwuero of the Global Forum Zimbabwe, who was in South Africa. We also had Cassius Jay Simanampofu, a Zimbabwean living in South Africa. Thank you so much for your contribution. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Not forgetting all the callers and viewers. This is Jonga Kandemiri, Tobata Namunishirongwa Tunotevera.